Manerak na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 16 2019. Makaterera ku Studio 7 ngepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tienda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vagari vemubulawayo vanoti vari kurohwa nemasoja vari mudzimba dzavo. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights riri kurudzira masangano eSADC AU pamwe neUnited Nations kuti aise musoro pamwe chete kuitira kuti abatsire mukugadzirisa dambudziko ratarisana neZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vemubulawayo vanoti varohwa zvakaipisisa nemasoja ayo anga achivamanikidza kubvisa matombo nezvimwe zvinhu zvakaiswa mumigwagwa kudzivirira motokari kuti dzisafambe. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vamwe vevanhu ava vagari vemumusha unogara veruzhinji weSizinda avo vataurira Studio 7 kuti masoja aya ange achipinda mudzimba dziri pedyo nemugwagwa mukuru unobva mudhorobha uchipinda munzvimbo iyi vachivamanikidza kuti vabvise matombo, matai nezvimwe zvange zvakadzivirira migwagwa. Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita atsanangura zvaitika.
Tangona vasvika apa vakatipindura mudzimba vakasvika vakatiti budai munonge matombo panze. Ndobva tabuda tichinonga matombo panze. Ndobva ndobva andirova kumusana zvikanzi iwe uri kuita zvokutamba vaitondirova kumusana. Saka kuti ndizive manje kuti ndanchiroverwa kuti hangu achitibata rafu.
Mumwe mukweguri uyo atiwo amanikidzwa kuchenesa mugwagwa ati zvamushamisa kuti kune munhu akwegura saiye angabatwa nenzira yakadaro. Mukweguri uyu uyo asina kudawo kudomwa nezita ati zviri pachena kuti kuratidzira kuri kuita vanhu kuri kukonzerwa nekutambura kuri kuita ruzhinji munyika. Akatiwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havafanirwe kuve vari kunze kwenyika panguva yakadai.
Kaigogo sumudzai matombo, sumudzai matombo, saizi yangu ndichisumudza dombo ini. Vana vane nzara, kudai kuzara kwavanhu murodhi inzara nokutambura. Dife akaenda kupi kandi dife? Dife wacho akaenda pi ndichitambura kudai?
Vanoziva zviri kuitika vaudza Studio 7 kuti kurohwa kwevanhu nekumanikidzwa kubvisa zvinhu mumigwagwa nemasoja kwaitikawo kugwavalanda kumagwegwe nedzimwe nzvimbo. Mumwe womugari angozvidoma nezita rekuti TK ati haone chikonzero chekuti masoja arove vanhu nekuti vanhu havana mhosva nawo.
Isu hatina problem nemasoja kana vachiuya nezuro vakauya panapo. Tikaudza kuti hatisuita noise. Takavhara road vakativhure tikavhura tikaenda kutroko vakazama kuda kupfuura vakakonewa. Tikatozovabetsera kuti vapfuure. Isisu hatisipoteta noise kana nani. Tirungoita zvatiri kuita but ikeno vari kurova mudhara uyu. Angorohwa ari kutozvibvira uko side rake. Akurohwa chero tari kurohwa igwei. Hasi kuzvi hachogari muno asi ari kurohwa. Nyika zvari kuita ari kutogwadza chero navo masoja pari zvinhu ngazvinake. Zvinakire tese nokuti tivo vari muinform ndivo vari kurarama. Nesu tododa kurarama. Toda mahusa bondi hatichadi kana naye garo wacho ngaende ngaende.
Vakakwikwidza vakazvimirira vega vakakundikana kuve mumiriri weSizinda musarudzo dzegore rapera vaJosephat Nguluwe vauza Studio 7 kuti kubvira pakatanga kuratidzira nemusi wemuvhuro vange vachibatsira kuendesa vanhu vakasiyana-siyana kuchipatara kusanganisira mumwe arohwa nemasoja nhasi pamwe nemumwe wavati akazosvika kuchipatara cheUnited Bulawayo Hospitals afa nekurasikirwa neropa rakawanda mushure mekukuvara mukutsikirirwa paitorwa zvinhu pane chimwe chitoro muSizinda mekare. hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kana kumasoja panyaya iyi. Asi vachitaura panhepfenyuro yeZTV nezuro kurukota rezvekufambiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti kune vanhu vana kusanganisira mupurisa akarohwa mumusha weEntumbane vaive vafa kusvika nezuro munyika mose. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasvika kuBelarus nhasi, uko vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaAlexander Lukashenko mangwana kuPalace of Independence. VaMnangagwa vari kuendera mberi nerwendo rwavo kunyika shanu, kunyange hazvo muZimbabwe miine mhirizhonga inotyisa yapa kuti vamwe vanhu vaurayiwe, mazana vachipfuurwa uye vamwe vanodarika mazana maviri vachisungwa. Vanhu vari kuratidzira vachiti havasi kufara nenyaya yekudhura kwezvinhu. Vachinyora paFacebook page yavo, vaMnangagwa vati vari kushishikana nemhirizhonga iri munyika, vachiti vanonamatira vose vabatwa mairi. Vanotiwo vanhu vanobvumidzwa kuratidzira asi vanofanira kuita izvi murunyararo. Vatendawo kuti munyika vanhu vari kushushikana asi havana kutaura nezvekushandiswa kwemauto kuri kuitwa nehurumende yavo mukumisa kuratidzira uku. Vanhu madhorobha akawanda munyika vanoti havasina zvekudya sezvo zvitoro zvakavharwa uye vasiri kubvumidzwa kubuda mudzimba nemauto mune dzimwe nzvimbo. Nhengo zhinji dzemapato anopikisa dzaenda kunohwanda mushure mekunge hurumende yaburitsa mashoko ekuti vanhu vanopikisa ava matororo kana kuti vanopfurukidza mwero. Vachitaura neStudio 7, mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kayamoyo vati vari kuziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, asi vakati vanhu vanofanira kupa vaMnangagwa nguva.
The national economy is currently confronted with a plethora of challenges which have inflicted untold suffering on the generality of our people. Some of these challenges are genuinely linked to certain fundamentals that ought to be addressed. But also a substantial share of these challenges are artificial. They are a result of deliberate acts of economic terrorism.
Vanhu vakawanda munyika vari kushishikana tinozvinzwisisa, asi vamwe vari kungoita gundamusaira. ZANU PF inoda kuti vanhu vabatane kuunza shanduko munyika.
Vakaya moyo vaenderera mberi vachiti kuratidzira uku kurugonzerwavo nevebato reMDC Alliance nemamwe masangano akazvimirira, uye vachiti vanodzivirira nyika vanofanira kuita zvose zvavanogona kuti bhizimisi rifambire mberi.
The party is aware of subversive activities by certain individuals, political parties, civic and business organizations in pursuit of the regime change agenda. The party will do everything within its powers to protect the people.
Bato reZANU-PF rinoziva kuti pane vamwe vari kuita zvekupfurikidza mwero vachitungamirirwa nebato rinopikisa nemamwe masangano akazvimirira. Vanoda kukonzera mhirizhonga
amongst the citizenry so that they can rise against the people's government.
Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vachitaura neStudio 7 vari muHarare. Sezvo tichitema tisina divira tinorerekera, tabatawo mutauriri webato rinopikisa reMDC vaJacob Mafume, avo vashora zvikuru zviri kuitwa neZANU-PF vachiti hurumende yayo iri kushandisa mauto kupfuura vanhu. Vativo zvinhu hazvina kugadzikana munyika.
Tine kunyunyuta zvikuru nezviri kuitwa nehurumende kune vataridziri veZCTU vakatanga shutdown. Tinonzwa kuti vasunga Pastor Even, vasunga organizer wedu vaOmosi Chibaya, vatorwa nevanhu vanga vane uniform, vasunga vanhu vakawanda wanda nevanhu vapfurwa vati wandei panguva irino iyi nevanhu vakarohwa vati wandei tiri kunyunyuta zvikuru zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika shiri iyai nemariri ayo iri kurira maririro eutsinye ekurova vanhu vanenge vachitaridzira vachida kuzvimiririra
asika vari kuti hongu vanhu vakatanga vachiratidzira asi imi veMDC ndimi makazopedzisira maenda pamberi ichokwadi here
isusu hatina kumboenda kumberi kwevanhu chinhu chiri mberi kwevanhu inhamo yakanyanyisa munyika chinhu chiri mberi kwevanhu kudzvanyirirwa kwavari kuita nekusakwanisa kutenga zvinhu munotori nenhamo nezhara mumataundi umu
asi imi sebato rinopikisa makagadzirira here kuti muite hurukuro nehurumende nekuti zvinhu zvinenge zvaramba zvakaita manyamamire nerongo izvi
isusu takavaudza kudhara kuti nyaya iyi havangaigoni vasina kutaura naPresident Advocate Nelson Chamisa tanguva tavayambira asi nguva kwavari iri kupfuura nguva kwavari iri kunge ichadarika vakasangwara mazuva anoteverawa inogona kunge yava nyaya yekuti kutaura kunenge kusisina chinenge chichabatsira nokuti nyika iri kuondoka nyika iri kuumburudzwa pasi iko zvino vari kutenderera vachirova vanhu vacho vavanofanirwa kunge vachitonga vachirova vanhu vacho vavanofanirwa kunge vachipa mari kuti hunzi uite president hakuzi kunzi unokwanisa kurova vanhu vese kuti ukwanise kutonga nyika
mutauri webato rinopikisa reMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsapp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations Human Rights rinoti vanhu vanodarika mazana mapfumbamwe vakafa mumhirizhonga yakaitika muDemocratic Republic of Congo. Muzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica weWhite House wawedzera zvakapetwa kaviri maonero wawo panyaya yekurasikirwa neupfumi zvichikonzerwa nekuvharwa kwemamwe mapazi ehurumende. Gakava pakati pava Donald Trump mutungamiri wenyika nebato rinopikisa remaDemocrats rava mumazuva makumi maviri nematanhatu mamwe mapazi ehurumende akavharwa. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rukurudzira masangano eSouthern African Development Community SADC, African Union AU pamwe neUnited Nations kana kuti UN kuti aise musoro pamwe chete kuitira kuti abatsire mukugadzirisa dambudziko rakatarisana neZimbabwe. Sangano iri rinoti riri kushushikana zvikuru nekupfurwa pamwe nekuurayiwa kuri kuitwa vanhu zvichitevera kuratidzira kwakatanga nemusi wemuvhuro. Sangano remagweta iri rinotiwo masangano eSADC, AU neUN anofanira kuona kuti kodzero dzevanhu vemuZimbabwe hadzisi kutyorwa nehurumende. Asi hurumende inoti mapurisa ari kuita basa rawo rekuchengetedza runyararo munyika. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinotiwo rabatsira vanhu vakawanda zvikuru avo vari kukuvara mumhirizhonga iri kuitika munyika. Mutauriri wesangano iri, Dr. Fortune Nyamande, vaudza Rechoto weStudio 7 kuti vanhu vazhinji vari kurapwa navana chiremba vaine maronda akakonzerwa nemabara epfuti.
Pane basa rakati wandei mukomarei. Semazira muri kuita, vanhu vakapfurwa zvakanyanya, vamwe vakarohwa nemasoja muguta reHarare, Bulawayo nedzimwe nzvimbo dzakatekeshera muZimbabwe. Asi nyangwe vana chiremba vedu vari mubishi kumhanyidzana nekuzama kuseva upenyu vanhu vakaafektwa nedambudziko iri. By 4 o'clock dzezuva rovira nevanhu 164 vanga vaenda kunana chiremba vedu muHarare chete kuti vaone kunana chiremba veZimbabwe Doctors for Human Rights.
Mati imimi kune vanhu vari kurapwa vakapfurwa nepfuti, mungatiudze kuti wandu vanhu wakamira sei?
Pa 164 hapa pane 62 ndo vakapfurwa vane atinoti magunshot wounds. Then vamwe vacho vane mainjuries ari secondary kuti vakarohwa neshamhu, vamwe vakarohwa nemabhodhoro, vamwe vane mainjuries akasiyana siyana. Asi 62 ndo vane magunshot wounds muHarare kupfurwa nevanga vaine pfuti. Hatisati akuziva pazvino kuti akavapfuura ndiani, asi tinongofungidzira kuti vamwe masoja kana kuti mapurisa, nekuti ndo vaishandisa pfuti kumaintaina order muguta reHarare.
Sangano renyu riri kunyatsokwanisa here kubatsira vanhu vari kukuvarawa nemazvo?
Tambozama, nekuti hatishande tiri tina chiremba mumwe chete. Tinoshanda nenetwork yemadoctors. So tinana chiremba kuBulawayo, kwaMutare, tinana chiremba vakatekeshera nenyika yose. So tambozama kuti vanhu vose vakuvara vari kuda rubatsiro rwana chiremba takaisa hotline number yedu. Vanhu vanga vachikwanisa kutumira mamessages nekufona vachienda kunobatsirwa. Asi semazira muri kuita kuti internet yanga yambovharwa kuZimbabwe, saka lack of communication yo yamboita hamba maefforts ekubatsira vanhu vanga vari kuda kubatsirwa. Asi ndingati ita try as much as we can sana chiremba kuti timeke sure kuti vanhu vese vakakwadzwa mumhirizhonga yakaitika muHarare vanga vachiwana rubatsiro.
Nzvimbo dziri kunyanya kuva nevanhu vakakuvara mumhirizhonga iyi ndedzipi?
KuHarare ndokune dambudziko rakanyanya kuti kurei neBulawayo. KuHarare tine vanhu vakanyanyawo vakarohwa neusiku hwemusi wa14 January, kunyanyanya vanhu vaibva kumabvuku Tafara. Kune vanhu vakawanda, I think kwakaonekwa about 56 macases evanhu vakarohwa ikoko. Then kuBulawayo zvekare kune macases mamwe ari very serious. Tine vakapfurwa musoro, vamwe vachine mabara musoro as we speak, vamwe vachine mabara mudumbu arida kubviswa. Saka ndingati Harare neBulawayo ndo dzine main cases.
Pavanhu vari kurapwa nesangano renyu, Dr. Nyamande, pane vane upenyu here hwatingati hwasvika panguva yakaomarara zvokuti vanogona kushaya vari muchipatara?
Varipo vakati wandei vanhu vati kuti vakashudwa magunshot wounds, it's a serious condition. Tiri nevamwe vari mumaintensive care unit mari mwezuro. Tine 5 vakaenda vakatonooperatwa kuti vange vachigadziriswa mabhonzo. Mune vamwe vamaingoona mumapicture vachibuda makumbo akatyoka so forth. Saka tingati the extent of injuries hatisati takwanisa kuti tinyatsoburisa a full report pari zvino, asi mainjuries atiri kuona haana kunyanyomira zvakanaka.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vachitaura naRichoto weStudio 7 vari parunare kuSweden. Nyaya yekuti vanhu vafa mukuratidzira kuri kuitika munyika vangani inenge iri kuti netsei kuziva, sezvo hurumende iri kupomerwa mhosva yekumbodzima masaisai eInternet. Sangano rinorira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti rine umbo rwekuti kwafa vanhu vasere, ukuwo sangano reHuman Rights Watch richitiwo vanhu vashanu vafa. Asi vamwe vanoti vanhu vafa vanosvika gumi nemumwe chete kana kudarika. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba nezuro vakati vanhu vana kusanganisira mumwe mupurisa vainge vafa. Studio 7 yakwanisa kubata vatinei murimbechi avo vane mumwe wavakakura naye kumbare vaElvis Saidi vanonzi vakapfurwa nemauto vabata kuti tinzwe kuti chii chaizvo chakatora nzvimbo.
This guy is like a young brother kwandiri. Ndichimuona because most of the times that's a place ndakakurira kumbare ikoko kwaigara. Saka mfano kuti hatakangokura zvese tikuti avafana vedu avo achingouya kwatiri achitipa that respect atoriwona. Saka recently pandanga ndiri kuzimu I think on Saturday ndokana ndiri kuzimu ndichitobuda kuuya kujobesh atoriwona. Ndakatotaura naye zvakanaka kuti hatina kana problem, apasangana problem. But on Monday that's when I received a call kuti Elvis ashaya atoriwona. Ainzi atoshudwa pa Block 8. Kumbare kumagaba uko. But matauri kwa ziriku ituwa ziriku anga ruba kubasa. Anditi. Saka anga ruba kubasa ndubadi na mflati. Ati na mflati kune eva mga amai wa natingisa mafai diwae. Ati ndubabuda bozi polisi yange yaudi yange ya kutonete. Anduru kwa atikanda macheda and stuff like that. Ndubabuda. Ati dako batira wa mga amai wa natingisa wa kusai diwo. Saka pa utakubatira amai wana ndubaka shudu wa mabulifu. Ndubato shai tira ipapu.
Saka parizvino ati aradzikwa here?
Haasati. Postmortem iri kuitwa musi Friday.
Mati ainza Elvis ani senemu yake?
Elvis Saidi. Anga ine Vanda, but ainzi Elvis Saidi.
Anga ine makore mangani?
Anga ine 25 years.
Saka vanhu vakaungana papi parizvino?
Vanhu vakaungana pa Block 3 Mbare kumagaba.
Vatine murimbechi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa. Hatinokwanisa kubata mapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Sangano reHuman Rights Watch rinoti mauto nemapurisa havafaniri kupinda mudzimba dzevanhu vachivarova kana kushandisa mabara epfuti mukuedza kwavo kunyararidza vanhu vari kuratidzira. Mukuru wesangano iri kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti zviri kuitika izvi zvicharamba zvichipisisa nekuti vanhu vaomerwa neupenyu muZimbabwe. Vanotiwo sangano ravo pamwe chete nereAmnesty International vasvitsa yambiro kuhurumende South Africa nemasangano eSouthern African Development Community neAU kuti vakurumidze kupindira muZimbabwe kuti zvinhu zvisarambe zvakaita manyamamire nerongo. Tanunoka Wande weStudio 7 abata vaMavhinga kuti tinzwe zvisere.
Iko zvino tinoziva kuti pane kodzero dzakawandisa dzevanhu dzaziringwa pamazuva matatu apfuura panga paine kuratidzira nekuti mapurisa nemauto vakashandisa pfuti nembumburu dzinokuvadza nekuuraya. Takanzwa isu nevatinotaura navo mukati meZimbabwe kuti pane vanhu vanodarika vashanu vakafa mushure mekupfurwa, uyezvewo makumi maviri nevashanu vakakuvadzwa nembumburu dzaibva mupfuti dzemapurisa nemauto. Tinoziva zvekuti hurumende yakakonzera kuti masaisai avharwe kusava nevanokwanisa kutaura pamasaisai pane zvinoita sesocial media zvinofanana neWhatsApp, Facebook neTwitter. Tinoziva zvekuti izvi zvakatadzisa vana chiremba nevamwe vashandi vanobatsira pakurapa kuti vakwanise kutaura kana kupinda kubatsira vakakuvara.
Makakwanisa kuonawo here kuti pakafa vanhu vangani?
Vatinotaura navo vanoti iko zvino dambudziko guru ratinofanira kutaura nderekuti nekuda kwekuti hurumende yakavhara masaisai kutaurirana nevanhu kwange kwava kunetsa zvachose kuti tizive kuti vanhu vangani vakafa, asi tinoziva kuti vanodarika vashanu. Uyezvewo gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika muhofisi yavamunangagwa vanoti vaove owe nguve bairo kuti pane vanhu vakafa pamisungo yakaitika uye vakataura kuti kwakasungwa vanhu vanodarika mazana maviri.
Pane zvamuri kuita here imimi nesangano renyu pari zvino pamusoro penyaya iyi?
Hongu, sesangano reHuman Rights Watch mamba kwega nhasi tafuma kunyora gwaro tichitaura zviri kuitika, tichitaurirawo hurumende, tichiikumbira kuti ikurumidze kudzosa masaisai, kurega mhirizhonga, kurega kushandiswa kweputi dzine mbumburu dzinouraya kuti vasazviringa kodzero dzevanhu. Tapedza izvozvo tava kutaurawo nemamwe masangano akasiyana siyana anosanganisira reAmnesty International. Tiri kutaura kuti tichitaura nesouth africa, utungamiri wesouth africa neutungamiri wesadac, southern african development community, neafrican union kuti vakurumidze kupindira kutaura neutungamiri wezimbabwe kuti vamise zviri kuitika zvisina kunaka, uyezve kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe pasave nekupfurwa kwevanhu zvisiri pamutemo nekurohwa kwevanhu zvisiri pamutemo kupindirwa kuvanhu kudzimba dzavo. Takumbira kuti zvese izvi ngazviongororwe, zvitaurwe pachena, zvifumurwe kuti zvirekedze kuitwa.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamimbe kuAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Natanonoka Wande weStudio 7. Sangano reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP riri kuunganidza zvakaitika muZimbabwe kubva zvakatanga kuratidzira vanhu munyika. Sachigaro wesangano iri vaOK Machisa vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika muZimbabwe zvinogona kuramba zvichienderera mberi kana zvikasagadziriswa nechimbi chimbi. Vanotiwo zvese zviri kuitika iyambiro huru kubva kuvanhu vari kuudza hurumende kuti vaneta uye havachakwanise kuramba vachingoudzwa kuti varambe vakashinga. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaMachisa kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Muguta reHarare makanyarara chaizvo, hamuna kana mashops hakuna zvakavhurwa, zvizhinji zvacho zvakavharwa. Ndingangoti zvakavharwa, saka kusanganisira nekumarokishen, kusanganisira nekumasebab, kunana Mount Pleasant, kunana Borodale, kunana Belvedere, kwose ikokoko zvinhu zvakati nyararei chaizvo. Asi tiri kuona kufamba kuri kuitika masoja edu, kufamba kuri kuitika mapurisa. Saka zvine chekuita nekuratidza kuti vanhu havasi kuda dhirizhonga seyakaitika musi wemuvhuro. Isusu semapato anorwira kodzero dzevanhu hatikurudziri kuti vanhu vashandise mhirizhonga apo pavanenge vachizama kuda kuratidzira kana kunyunyuta kwavanenge vanako. Saka semataurira andaita nhasi nanezuro, zvinhu zvinenge zvakati dzikamei, zvasiyana nezvatakaona nemuvhuro.
Sangano renyu pane zvarambowana here muongororo dzamunoita pamusoro pevakafa kana kuti vakakuvadzwa kuti vangasvika vangani?
Hongu, tine ongororo yataita yakati kuti tinoona kuti hatingakupi hedu mafiga saizvezvi, nokuti tichiri kuunganidza nhamba yevanhu vakakuvara, nhamba yevanhu vakasungwa, nhamba yevanhu vakafa. Asi chandinongokuudzai ndechekuti tine dambudziko rakati kuti nevanhu vakatisungei vakawanda, pamwe plus vakakuvara nekufa muBulawayo. Tine vanhu vakati kuti vakakuvara nezuro nanhasi muGweru. Tine vanhu vakati kuti uyezve vakafa kuchitungwiza nemuno muHarare.
Go, apana vambouya kwamwirivo here nechichemo chekupindirwa mudzimba nemauto kana kuti namapurisa vachirohwa?
Ndo zvandiri kutaura izvozvo, zvekuti kune vanhu vakapindirwa mudzimba vachitorwa umwe neumwe. Kune vanhu vanga vachizvitandarira havo, sokuti vakasvika pabhawa vanhu vachizvitandarira zvavo vobva vasungwa.
Avo vanga vari sachigaro weZimbabwe Peace Project vaOK Machisa vari parunare kuSouth Africa. Natanonoka Wanda weStudio 7. Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyika munguva ino, pari kuitika mhirizhonga. Sezo kwaedi ya pira rikaiti mbotari samsure na ujwakare wa mwagarwe mbula wa yuvanoti varukuruwa ni masoja vari mzimbadza avo. Sanganure Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights rurukuru zira masangano SADC ne AU ne United Nations kutapindire Zimbabwe. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi anukonika ene mfaro ndini wenyu Blessing Zulu doksia ya mchinzwa na uze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.